This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kurume 20, 2015. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Makanzura maviri emugweru anosungwa nemapurisa achipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana. Mutungamiri weMDC vamugenitsvangirai vanoti nyika dzekunze dzinofanirwa kuziva kuti chii chokonzeresa mutauro sarudzo dzemuZimbabwe. Dzimwe nyika dzichiita sarudzo dzinotambirwa nemunhu wose. Chikwata chitsva chenhabvu checholocho Pirates chinokwatura Harare City pamusha payo 1-0. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makanzura maviri eguta regweru atorwa nemapurisa ebazi reCriminal Investigations Department nhasi masikati. Vaviri ava vanonzi vachiruma kwemapurisa vachibvunzurudzwa. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Kanzura weWard 11 Mugweru vaAlbert Chirau vatorwa kubva pamahofisi ekanzuru nemapurisa eCriminal Investigation Department epaGweru Central Police Station apo vasvikochengetedzwa nhasi masikati. Pavabvunzwa nezvenyaya iyi neStudio 7 parunhare, meya weguta regweru vaHamutendi Kombai vabvuma kuti vange vanzwa nezvekusungwa kwavachirau avo vanove nhengo yebato reMDCT pamwe chete naivo vaKombai. Kunyange hazvo vaKombai varamba kutaura kuti kusungwa kwavachirau kune chekuita nebasa ravo reukanzura here kana kuti kwete, vati vanoziva kuti munguva pfupi yapfuura mapurisa akabvunzurudza vamwe vagari vekuWard 11 kwavachirau nezvemashandiro avo sakanzura. Asi vaKombai vati ivo nevamwe vavo vemukanzuru havana nyaya yavakamboendesa kumapurisa vachikumbira kuti vachirawo vaferefetwe. Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, vanoziva zviri kuitika vanoti kusungwa kwavachirau kune chekuita nenyaya yavari kunenedzerwa yekuti vange vachitora mitero inobhadharwa nevanoshandisa mimwe misika iri muward mavo vasingaendesi mari iyi kukanzuru. Studio 7 yaedza kunzwa zvizere kubva kuna vachirau, asi patataura navo parunhare vange vachirumawo kwemapurisa vakati hapana zvakawanda zvavange vachikwanisa kutaura. Mumwe zvekanzura weguta regweru asungwa ndivaKenneth Stole vanove kanzura weward 4. Zvinonzi vasungwa nemapurisa mushure mekunge vanzi varo vamwe mushandi wekanzuru. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaStole avo vanovewo nhengo yeMDCT kuti vasungirwei. Asi vane ruzivo nezvaitika vanoti vaStole vasungwa mushure mekunge varova vasimba Rasha Libo vanovewo nhengo yeMDCT avo vazovamhangarira kumapurisa. Kusvika panguva yekuenda pamhepo vachirauna vaStole vange vachiri muusungwa. MDCT ndiyo ine makanzura akawanda mukanzuro yeGweru. Pamaward 10 nemasere ari muGweru, bato reMDCT rine makanzura 15. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taura Ishava.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora pamwe chete nevatsigiri vebato iri makumi maviri nevatatu vekunyanga North nhasi vachenurwa nedare remagistrate kwaRusape pamhosva yavanga vachipomerwa yekukonzera mhirizhonga mugore ra2011. Vachipa mutongo wavo, mutongi wedare vaLivingstone Chipadze vati vaona pasina umbo hwakatitsvikiti hwekuti varovere nhengo dzeMDC idzi nemhosva yavanga vachipomerwa. Vachipadze vati mukunanganidza kwavo nyaya iyi vaona kuti nhengo dzeZANU-PF ndidzo dzakatokonzeresa mhirizhonga iyi mushure mekukanganisa musangano waikokerwa navamonzora. Mumwe vaitongwa ava varwisa nyakauru vakatoshaya nyaya iri ichiri kumataredzi mosva. Vanyakauru vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa vakachengetwa muusungwa pamwe chete navamonzora vakagara kwenguva ingada kusvika mwedzi wose. Ngatinzwei hurukuro yataita navamonzora pamusoro penyaya iyi.
Ndawanikwa ndisina mhosva tachendwa nedare tanga tiri 24 tachendwa nedare resape magistrate court. Nyaya tachipomerwa ndeyekukonzera mhirizhonga muna 2011 kuinyanga yakakonzera kuti akuvare vanhu uyezve tikazoshaikirwa nenhengo yedu baba Nyakauru. Saka tanga takasungwa kubva 2011 kusvika nhasi. Magistrate werusape wationa tisina mhosva tese 24 waona magistrate zvakare kuti mhirizhonga iyi yakakonzerwa nezanu PF. Uyezve kuti isu patakazotevera vanhu vezanu PF taida kunotora vana vakanga vaabductiwa nevanhu vezanu PF tikakwanisa kusunungura vana ivavo. Saka magistrate waona tisina mhosva waona zvakare kuti umbowo hwanga huchipiwa uchida kumunangana neni hwanga huri ubo hwekunyepa.
Muchakwirawo here dare imi kuti musungisawo vezanu PF vakakonzeresa mhirizhonga?
Chekutanga ndechekuti hatisi kuzoregerera vanhu vanokonzera mhirizhonga voenda kumapurisa vosungisa vanhu vasina mhosva. Saka pane masungirwo atakaitwa muumwe neumwe akasungwa zvakasiyana asi vazhinji vakasungwa neyouth brigade yezanu PF vakanoendeswa kupolisi vakarohwa zvakaipisisa. Saka kune umwe neumwe akarohwa tiri kuti kune munhu akamurohwa iyeye tiri kuda kuripwa nemunhu iyeye. Ini pachangu ndiri kuda kuripwa nepolisi nekusungwa nekugariswa kwandakaitwa kunyamaro papolisi station kwemazuva matatu ndisingakwanisi kupiwa mvura yekunwa ndisingakwanisi kupiwa chikafu ne 27 days dzatakagara. Saka tichange tichikwidza nyaya dzedu kumatare zvakasiyana siyana zvichienderana nekuti munhu akambunyikidzwa nani. Hongu tukaenda kumatare.
Zvabuda kumatare izvi zvinokuratidza ichi tichitarisa nemabatiro anoitwa nyaya kumatare eZimbabwe?
Ndazwa kufara nokuti magistrate vatonga nyaya senyaya. Handikangani kunge zvichiitika izvozvo. Magistrate vatonga nyaya iyi vatonga nyaya senyaya vakaiongorora maongororerwe andinoziva kuti ndoanoitwa nyaya. Ndaane makore anoita 24 ndiri gweta inini.
Avanga vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunare Marusape neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakadzoka munyika nezuro vachibva kuJapan vasimuka zvakare vakananga kuNamibia nhasi kumabiko ekutariswa mhiko achaitwa mangwana kwemutungamiri wenyika iyi mutsva vaHage Geingob. Masvondo mashoma apfuura vaMugabe vakabva kuSingapore ndokukumuka vakananga zvakare kuZambia kumabiko ekugadzwa kwemutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu. Vamwe vanoti kumhanya-mhanya kwavaMugabe uku hakuna kunakira utano hwavo sezvo vave munhu akwegura. VaMugabe vava nemakore ekuberekwa makumi mapfumbamwe nerimwe. Mumwe avo vanoti vaMugabe vanofanirwa kuzorora semunhu akura inyanzvi mune zvematongerwo enyika vaBlessing Vava. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMutungamiri Nkomo weStudio 7.
Izvi hazvifanirwi kutikatikamadza isu vano eZimbabwe mafambiro aroita vaMugabe. Tikatarisa makore avo, vaMugabe munhu akwegura, munhu anofanira kunge azorora. Saka kwavari ivo vatori pamudyandigere, ndosaka tichiona vasingagari pasi vachifamba kwakawanda wanda vachienda. Kwavari vaMugabe vatori pavo havanei nezvakawanda zviri kuitika munyika. Nyaya yeikonomi iri kunetsa munyika yedu yeZimbabwe zvinhu zvisiri paurongwa hwaMugabe. Tiri paurongwa hwavo nezvekuti ivo vari pamudyandigere, sezvo makore tinoona kuti vava nemakore atifambei.
Kunyange hazvo vaMugabe vari kuNamibia uko semutungamiri weSADC, havaigoni here kutuma mumwe wevatevedzeri vavo kunovamirira ikoko?
Nyaya dzekudelegeta dzinoitwa nevatungamiriri vanenge vachikwanisa kuti vadaro. Asi tikatara vaMugabe utongi hwavo kubva pavakatanga kupinda mupawa hwanga huri utongi hwehumbimbindoga. Ivo chete ndo vanogona, ivo chete ndo vanokwanisa kuita. Nokuti mukaonazve vaMugabe even mameeting anoitwa eSADC, mameeting eAfrican Union, mameeting eUnited Nations, ndivo chete mutungamiri wenyika pasi rino rese vasina kana imwe meeting one zvavo yavanenge vasina kuenda. asi tinoona kuti dzimwe nyika mamwe mapresidenti panenge pane zvinenge zvakaoma munyika yavo havaendi, asi vanotungamira, vanotumira vatevedzeri vavo. Asi vamugabe munhu une makaro, munhu watinoziva kuti zvese zvinongoitikana ivo varipo, havadi kusarirwa nezvinhu.
Zvii zvichaita kuti vamugabe vasiye chigaro semaonero enyu?
Handioni vamugabe vane willingness kana kuti vane indication kana kuti vachiratidza kuti vane munhu aroda kubva pachigaro. Munhu anakirwa nekutonga kwengo yakareba. Handioni vane zuva rimwe ravanombofunga kuti pane umwe munhu achakwanisa kutungamira nyika yeZimbabwe kunze kwayo vamugabe. Vanofunga kuti ivo Zimbabwe yakangonzi indivo vega vanofanirwa kuitungamira.
VaBlessing Vafa inyanzvi mune zvematongerwo enyika, vachishanda vakazvimirira. Vanga vachitaura vari parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Vateereri, musakanganwa kuti munokwanisa kubata Studio 7 pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne15455 kHz pashortwave. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vamogeni tsvangirai vanoti America nedzimwe nyika dzinofanirwa kuziva chokwadi chiri kuitika muZimbabwe. Vachitaura nemutori wenhau weStudio 7 Marvelous Muhlanganya uye nezuro kuno kumahofisi eStudio 7, vatsvangirai vakati zvakakosha kuti nyika dzekunze dzinyatsoziva kuti zvii zviri kukonzeresa mutauro sarudzo dzemuzodzokorora zviri kukonzeresa mutauro musarudzo dzemuZimbabwe. Ngatinzwei hurukuru yavakaita neStudio 7 nezuro.
Kuno ndakauya ndadaidzwa kuti tizotaurirana nemaAmericans kuti situation mamiriro ayakaita, mafungiro angu, ndezvipi zvingagona kuitwa, ndezvipi zvinogona kuti zvinhu zvigadziriswe, uye semaonero angu ndechipi chanyanya kunetsa. Zvinhu izvo zvinotora nguva yakareba nokuda kwokuti patakaenda kumaelections 2013, it's patopera almost 18 months. Pamwe vano takahwina election, isu zvivo tichiti hamuna kuhwina. Saka munoona kuti nyika ndo inozodi, inozosafa. Zvinei zvichidiwa ndezvokuti tioda shamwari nehama dzitibetsere kugadzirisa upenyu ihwohwo kuti hunake. Ndo saka ndakavingira kuno.
Shamwari dzenyu dzemuno muAmerica dziri kuti chii nemamiriro akaita zvinhu munyika, uyezve neukama hwenyu imi neAmerica?
Isu ina handidi ukama hwekuti tsvangirai neAmerica. Ndoda ukama hwekuti Zimbabwe neAmerica. Handitika. So vari kuona nyika ichiparara takatarisa. And isu sevatungamiriri vari kubvunza, saka muri kudii? Handimaona. Ndo panoita problem ipapo. Saka vanoziva Zimbabwe nezvayanga iri vanorwadziwa kuti nyika ine upfumi hwakadaro shuwa shuwa ingaparara here pasina kana kuti zvoitwa sei kuti chi nyika yagadziriswe. So vane vachitoda kubvunza kuti toita sei tese tigadzirise upfumi so that vana veZimbabwe vaone zvinovabatsira.
Ivo vana veZimbabwe vangade kutoziva kuti vatsvangirai muri ikoko kuAmerica. Zvii zvamaudza maAmerican kuti muchange muchiita?
Tiri kuti chokutanga chiripo ndechokuti maitiro anoita kusarudzwa kwevanhu, sarudzo dzedu dzese dzinokonzera maproblem nokudawo kuti zvinei zvichiitwa zvacho nehamwe abiya yedu yemuZANUPF hazvina rutsigiro rwokuti vanhu vanosarudza hurumende yavanoda. Zvinhu zvokurovana, zvinhu zvokutukana mumanyuzipepa, zvokungoti chinhu chese chinongoti ndechezanu, kusarudza vanhu nokudawo kuti uri kuzanu here kana kuMDC, kuchidzira vanhu, kuchidzira madzishe and all that, kusenzesa masoja, mapurisa, kuchidzira vanhu. Zvese izvozvo hazviite kuti sarudzo dzinge dzinonzi dzine dzakanaka. Saka vane zevoona vachiti iri sarudzo rakaita inoita kuti zvese zvigoita. Hationi dzimwe nyika dzichiita izvozvo. South Africa vakaita maelections. Opposition yacho inenge ichitoti makorokoto kune vakahwina. Botswana vakaita maelections. Namibia vakaita maelections. Kuzambia musi unoona vakaita maelections. Haumbonzwi opposition ichikoko. Why muZimbabwe? Ndo chinhu chinofanira kuona kuti ngatigadzirise ipapo. Because dambudziko redu harisi reekonomi. Dambudziko redu nderepolitics. Tikagadzirisa politics dzedu zvatakaita paGNU zvinhu zvotanga kufamba zvakanaka.
Vanga vari mutungamiri weMDC vamogeni tsvangirai vachitaura vari muStudio 7 naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. nemufuro tirikuenderera mberi neurukuru yedu navatsvangirai apo vanotaura pamusoro pekudzingwa muparamende kwenhengo dzanga dzava kuzviti MDC Renewal Team. Hurukuro iyi munoinzwa pano pastudio 7 nemufuro. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Munhau dzedu dzemitambo. Makundano eCastellaga Premier Soccer League atanga aine makunakuna. Mushina mwenge chikwata chine mukurumbira cheHarare City chadamburwa 1-0 nechikwata chitsva cheCholocho Pirates muRufaro Stadium nhasi masikati. Mutambo uyu wanga uchifanirwa kutambwa mangwana asi wazotambwa nhasi nekuti nhandare yeRufaro Stadium ichange ichishandiswa mumutambo weZimbabwe Under 23 neCameroon neSvondo nemakundano eAll Africa Games. Kunyangazve mitambo yenhabvu yatanga nhasi, makundano e2015 Castellaga Premier Soccer League ari kuparurwa zviri pamutemo mangwana sezvakatarwa nePremier Soccer League. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Zvikwata zvitatu zvese zvine mukurumbira Cape United Dynamos neHighlanders zvave nevarairidzi vatsva panguva imwe cheteyo mhuri yePremier Soccer League yavewo nezvikwata zvina zvitsva. Flame Lily wawa Prison Cholocho Pilots pamwe nedongo Sawmills. Dynamos ndiwe ine mukombe uyu mushure mekukunda ZPC Kariba nepoindi mwe chete gore rapera. Dynamos yakapedza ine mapoints makumi mashanu nemanomwe, ZPC Kariba ikapedza ine mapoints makumi mashanu nematanhatu. Murairidzi akatora mukombe uyu neDynamos Kalisto Pasuo akaregedza basa. Panzvimbo yake pave naDavid Manugora asi vanotevera chikwata ichi vachiri kutarisira kutora mukombe uyu zvekare. Mumwe wacho ndava Edson Mangwende.
Ndinongotenda kudai zvaramba zvakadaro. Tane 4 consecutive wins tichitora mukombe.
Asi vatsigiri veZPC Kariba vanoti kuDynamos zvakwana zvakwana.
Zvakwana zvazve ZPC isingahwini kana kubuda mugroup stage. Isitadaenda kunopinda mufinal. Torwa vakuru vacho muAfrica isusu.
Chimwe chikwata chiri kutarisira kumisa chitima cheDynamos iHarare City. Chikwata ichi chakabuditsa mazimari mazhinji chitenga vatambi vakaita saDennis Dauda uyo akatora mukombe weCastle Laga Soccer Star of the Year apo aitambira ZPC Kariba. Pamusoro pezvo yakatenga zvekare Tendai Samanja kubva kuCapes United. Samanja akasarudzwa kuve pavatambi gumi nemumwe chete avo vakarura gore rapera. Murairidzi weHarare City Taurai Mangwiro uyo airairidza Capes United gore rapera anoti pane zvichiri kuda kugadziriswa.
Zvinenge zvisiri nyore kuti tingangozonzi nhasi tawina mukombe, asi tikagadzirisa zvakawanda zvinoda kuitwa mukana tinawo.
Muongorori wezvemitambo waFarai Musengezi vanoti makundano egore rino akaoma kudoma chikwata chatora mukombe uyu.
Rino zvakaoma kwata zvese zvakagadzira zvikasimba.
Asi vamusengezi vanoti taurira maonero avo.
Asi ndikuona kunge Harare City iri pamberi ingangotora.
Vakawanda vari kuona sekunge Capes United, Dynamos, Highlanders neHarare City ndizvo zvikwata zvicharwira mukombe mukuru uyu gore rino. Asi mitambo iriko yekutanga ndiyo icharatidza kuti mukombe uyu ungangonanga kupi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kutanga kwaita mwaka wenhabvu muZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Munogonawo kufona panamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk. Munyaya dzemimhanzi, nzira dzose dziri kunanga kudandaro muHarare Showgrounds nhasi manheru, apo muimbi Alexio nechikwata chake Shades of Black vachange vachiridza magitare nemumwe wake Trevor Dongo. Maneja wechikwata ichi Muzvare Farirai Chavhura vanoti mumhanzi wavo wemusambo weAfrofusion uri kufarirwa neveruzhinji munyika. Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 ataura naMuzvare Chavhura kuti tinzwe nezvemutambo wanhasi uyu.
Nhasi tiri kuridza panzvimbo iri muHarare Showgrounds inonzi Dandaro. Inzvimbo yakasununguka, timu anokwanisa kuuya nemhuri yake vachiona zvavo magitare vakasununguka.
Muchange muchiridza nevamwe vaimbi here kana kuti iband renyu chete naiye Alexio vanenge vachiridza nhasi?
Tine vamwe vaimbi vatinombobatana navo munyaya dzedu dzemagitare. Nhasi tiri kuridza nemukomana anonzi Trevor Dongo, ndiye achatanga amboridza isitozoya mashure.
Tinoona zvekuti nezuro maga mune umwe mutambo kuGerman Society, tisananguriro kuti wakafamba sei uyezvendewei wamunoita chena chega chega?
Mutambo watinoita chena chega chega kuGerman Society mutambo watinongoita uri nzvimbo yakanyarara, nzvimbo yakanyorovera. Kune vamwe vanhuwo vedu vanofarira mhanzi yedu asi vasingade zvinhu zvakanyanya kunyanya kuzhangandira. Munoziva kuti pana vamwe vanhu vanoda kuona magitare vakangogara vachiona zvinhu zvichiitika vari panzvimbo dzavo. Ndo mutambo watinenge tinawo pakati pesvondo. Wedu watikaita nezuro wakafamba zvakanaka. Patine musikana anonzi Tariro negitare wakati akakoka akafarirwa zvakanyanya vatsigiri vedu.
Chimboti tsananguriraiwo nezvebhendi renyu iri uyezve nezvaAlexio, anoimba musambo wemhanzi wakaita sei?
Alexio anoimba musambo wemhanzi unonzi Afrofusion. Musambo wakaita kuita sejazz asi wakarerekera zvakanyanya kumusambo wemuAfrica. Ukaunzwa uchirira unozinzwa kuti jazz asi wonzwisisa kuti mumhanzi uyu ndevechivanhu chedu chekuAfrica. Anotsigirwa nebhendi rinonzi Shades of Black. Tarato rinongotaura kuti rine chekuita zvakanyanya zvakare nesu vanhu vatema nemimhanzi yatinofarira isu vanhu vechitema. Bhendi iri tiripo kuti 8 tinongoshanda takadaro.
Zvakakosha sei kuti tione zvakadai semimhanzi nezvamunoita imi sechikwata chebhendi renyu kuti zvirambe zvichitsigirwa muZimbabwe?
Zvinokosha zvakanyanya kuti mimhanzi seyatinoita inonzi Afrofusion inokurudzira zvinhu zvemuAfrica irambe iri kuvanhu. Vanhu vachinzwisisa kuti kune zvakanaka zvizhinji zvinogona kupa muAfrica kupfuura zvine zvatinofunga, nekuti vana vedu vechidiki nevamwewo vakuru vanongofunga kuti zviri muAfrica zvakashoreta, zviri kunyika dzekumadokero ndo zvinonakidza, ndo zvakanaka. Saka zvakakosha kuti vanzwise kuti muno muAfrica mune nyanzvi inoita zvinhu pachivanhu sedu zvigopfumbira zvigova zvinhu zvakanaka.
Vanga vari maneja wechikwata cheShades of Black chinoridza nemuimbi Alexio Kawara Muzvare Farirai Chavhura vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Mashoko anotevera anoburitsa maonero ehurumende yeAmerica. Makore akawanda emhirizhonga yezvematongerwo enyika akasiya avhiringa upfumi hweEgypt munyika iyi mukasava nekugadzikana vanosima mari dzevakabuda. Nhasi upfumi hweEgypt hunoda kutsigirwa nemazana maviri kusvika pamazana matatu emabhiriyoni emadhora, iri mari inobva kune vekunze vanoda kutanga mabhizimusi munyika iyi. Mukuedza kugadzirisa chimiro cheEgypt kuti chikwezve vekunze, mutungamiri wenyika iyi vaAbdel Fattah al-Sisi vakaparura zvirongwa zvekuwandudza upfumi. Vakadzikisa mitero inobhadharwa pamwe nekutara mitemo inochengetedza mabhizimusi ekunze. America inofunga kuti sezvo Egypt iri iyo ine vanhu vakawandisa mudunhu iri, zvainoita zvinobata dzimwe nyika dzemudunhu iri. Izvi ndizvo zvakapa kuti America idyare mabhiriyoni maviri nemazana maviri emamiriyoni emadhora munyika iyi. Mari iyi inosvika zvikamu makumi maviri kubva muzana zvemari dzekunze dziri kusimwa muEgypt. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry vanoti nyika yavo iri kusima mari ichashandiswa mumabhizimusi madiki uye kutanga zvirongwa zvitsva zvemabhizimusi. Vakeri vanoti vanoda kuona kusimukira kweEgypt mune ramangwana munyaya dzeupfumi. Vanotiwo zvakanakira zvikuru dunhu rine nyika iyi. America iri kutarisira kugadzikana pamwe nekugara zvakanaka kwezvizvarwa zveEgypt. Vakeri vanoti zvinofanirwa kuonekwa kuti Egypt yakwanisa kufamba zvakanaka mumugwagwa webudiriro uye mukubudirira kugutsa zvido zveveruzhinji. Vakeri vanotiwo izvi ndizvo zvicharamba zvichitsigirwa nenyika yavo yeAmerica. Aya mashoko anoburitsa pachena maonero nemafungiro eAmerica. Kambo Shaina kubva kune muimbi Alexio Kawara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro wenhau dzanhasi. Makanzura maviri emugweru anosungwa nemapurisa achipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti nyika dzekunze dzinofanirwa kuziva kuti chii chinokonzeresa mutauro, sarudzo dzemuZimbabwe dzimwe nyika dzichiita sarudzo dzinotambirwa nemunhu wese. Chikwata chitsva chenhabvu cheCholocho Pirates chinokwatura chikwata cheHarare City 1-0 pamusha payo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.